Mzangano wa Taita wa National Council ndinova uyo wokupedzisira tisati tapinda mukongresi yedu wafamba zvakanaka zvikuru. Tapuwa maripoti kubva kuorganizing nekuindependent electoral commission. Ripoti yacho yabuda kuti 11,200 branches akaita maelections zvakabudirira, 1,958 wards akaitawo maelections pasina musindo, pasina kukasharara zvikabudirira, 210 districts vo dzikaita maelections acho vakatsvaga vatungamiri ve5 years, nemaprovincial congress akabva aita ku13 kumaprovince. South Africa ndoo iri kutopedzisa nhasi zviri kufamba zvakanaka. Zvabuda imomo tapuwa manominations akabuda imomo akakuleadership, zvikabuda kuti vaya vanenge vakanominatwa vanofanirwa kusarudza by Wednesday kuti vanoda pati, uyezve vanofanirwa kuita consensus yekutaurirana vachivakana kuti wosiya mumwe chinzvimbo ndiani, wotora chimwe chinzvimbo ndiani. Ndo yataita meeting iyoyo.
Vamasume, tinoda kuti tizive, tingangoti kana kuti vateereri vangade kuziva kuti izvo bato renyu rakamira papi panyaya yekukwikwidza zvigaro zvepamusoro zvomupresidium panyaya yevanhukadzi.
Kupresidium, National Council yataura kuti mupresidium munofanirwa kunge mune mudzimai. Zvinoreva izvozvo kuti pane chigaro chichange chakatarisirwa kuti chichave chemudzimai mupresidium imomo. Kana chakadaro, independent electoral commission nepati zvichagadzirisa kuti izvozvo zvichafambiswa sei, vachavhoterwa sei ende zvinenge zvichifamba sei. Asi zvabuda kuti panofanirwa kunge pane mudzimai mukati mepresidium imomo.
Matare ni kuti izvo independent electoral commission yamunenge muchishanda nayo ichagara pasi ichiona kuti izvo zvinhu zvingafambiswe sei. Tiri kuona kuti izvo pazvinzvimbo zvemutevedzeri wemutungamiri webato pane vanhu vakawanda vanga vachikwikwidza, kusanganisirawo madzimai anga achikwikwidza. Muchazvifambisa sei? Muchati madzimai kana akumira achange achivhoterwa ari madzimai chete here, kana varume vabvumavo kusuburuka mumujao?
Ndo zvatichataura, pachange pachabuda mudzimai mabudiro ake ndo hatichazoudzwa, nokuti anofanirwa kuvhoterwawo nevarume nemadzimai nevadzimai. Haungangovhoterwi nemadzimai chete, nokuti achazoita president wevanhu vese. Kana uri VP unoita vice president wepati yose, kana uri vice chairperson unoita chairperson wepati yose. Saka zvichagadziriswa izvozvo kuti anovhoterwa sei, asi chiripo ripo ndechekuti anenge aripo sekutaurirwa paitira neNational Council. Zvokuti anozopinda sei zvinhu zvatinogona kuzoita muburikidza nekutaurirana nekugadzirira mutemo nokuonawo kuti kune dzimwe nyika zvinofambiswa sei.
Vamafume, matini muri kupa nhengo dzenyu kusvika musi wechitatu kunge dzabuda kuti dzinenge dzichida kukwikwidza chigaro chipi? Tiri kuona izvo kuti pane vanhu vakadonwa kunge vachikwikwidza muzvigaro zvakati wandei. Ko, kana munhu ake achida kuedza achida kuzama kukwikwidza muzvigaro zvese zvaakadonwa, panenge paine chakashata here ipapo?
Vanhu vaita kuti Baba Zonge haibudi. Munhu ngaasataridza kukara zvinzvimbo. Taura chinzvimbo, wotaura chaunenge wakamira ipapo. Kana wadonha, aiwa, hakuzi kupera kweupenyu. Ipati imwe chete tinowana pekuisana. Awa hazi mabasa, zvinzvimbo zvekupati, zvinzvimbo zvekubetsu vanokwikwidzana nezanupf, hazvizi zvinzvimbo zvokuti watutumudzwa. Asi rotori basa, hatishayiwi panoshanda munhu kana kuri kuti zvaanenge achida azvinga kubuda maitiro iwavo. Tine zvinhano zvizhinji zvikuru kwazvo zvatokwanisa kushandisa makurukota edu emusangano. Hazvizi kupera ipapo. Chiri kutifadza ndechekuti kongresi yedu netimu yedu yokuti defining a new course for Zimbabwe iri kufamba zvakanaka. Nyika yese yadeera, pati yedu tiri kuigadzira, vanopf iri kudengeteka. Nyika kana tapedza izvi, titange totarisana nenhamo dzakatarisana ruzhinji rweZimbabwe, titange tava nenhinduro kumubvunzo yakawanda zvikuru, chikurukuru mubvunzo uri pamuromo wemunhu wese wekuti todi nekutambudzwa kwatirikuita ine dambudziko rapinda munyika iyi.
Vamafume, pane zvimwe here zvisungo zvabuda nebato renyu pamusangano wamaita nhasi?
Pane zvipingo zvekuti tichange tichiti hatinopiwa maprovincial caucus vanhu pavanenge vachitaura zvavada kuitira pati, zvavari kuda kuitira nyika, vachibudisa mamanifesto avo. Tasungazve kuti tichange tichiinda kumemorial service yavatsvangirai iyo ichange ichiitwa musi wa4. Tasungazve tichange tichiita 4 May, tichange tichiinda kumay day. Munhu wese muzimbabwe chero iye asina kumboshanda, nekuti tese tichashandavo, ende tichange tichishanda. Ngatiindei kumay day tichitaridza kuva nevashandi variko, tichitaridza kuva nekuda kuzova nemabasa. Tichange tichiinda kumastadium nenzvimbo dzinenge dzichiinda zcpu kumay day. Ndo zvimwe zvatasunga munational council.